Waingotambezira nguva yangu apa uchivaraidza yako. Waingotilea tilea wakamirira somi chako. Waingiti unondida nemoyo wese iwe uchiziva uchandi pleasure. Daitovaira newe ndichiti tirikufamba pamwe chete hezvo dandendeka. Uchiri kurangarira zvawakandivimbisa here. Chose ndiponda moyo wangu chingondiwanesa iwe. Why day? Tiazia dzizimbanje misodzi instead. Wawana kurova tupeti zvekuti ndashitakwa nekuda kweheart break. Handichara all night long ndikuvhumuka usikwa suko naiwewe. Zvichakuwana one day ndokupikira uchamuwana wana chakupedza. Sendipindureiwo. Why day?